chokwadi isusu sepatriotic Zimbabwe taka endesa petition yedu ku Parliament of Zimbabwe kuswa 11 May iro gore rino tichiva kumbira nekuakudzira kuti vatarisise nyaya yekuti zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kana kupuwa mukana wekuti zvinge zvichikwanisa kuvhota pasarudzo dzichatevera dzemuna 2023 nedze beyond 2023 uyo vanga vaine mukana wekukwanisa kuregista vari ikoko vachizobvumidzwa zvakare kuvhota vari ikoko zvinoitawo vamwe vanosenza kumaimbasi ndo zvatakakumbira parliament kuti iite
saka matimawana mhinduro here kubva kuparliament
takazonyorerwa tsamba na clerk of parliament vachokuda vachitiudza kuti nyaya yedu vaitambira and iri admissible at law saka vaisa kucommitty yeparliament inoona nezvemitemo saka ichizobva ikoko maybe ndo pavachazoona kuti what is the way forward saka ndio acknowledgement yatakapiwa ngeparliament of Zimbabwe
chiitiko icho chine pamasvika zvakakosha zvakadii izvozvi
chiitiko ichocho chakakosha zvikuru kwatiri isu vepatriotic Zimbabweans pamwe chete nevana vese veZimbabwe nekuti mukatarisa parliament ndiyo inoona nekugadzirwa kwemitemo yenyika inoyi saka ndiyo responsible authority kana taakutarise nyaya dzezvemitemo ndokusaka takavanyorera tichivakurudzira nekuvakumbira kuti vaise mutemo unobvumidze vanhu ivowo kuti vange vachivhota so tinoti it's an achievement in the right direction because takatora nzira yemutemo kuti zvikwanise kunge zvichiitika izvozvo and ivo vakabvuma kuti vari kuzvitarisa saka tinoona sekunge zvinhu zvichachinja
pane vamwe vanga vati vamboitawo here danho ramaita iri kana kuti ndimi matanga kuita izvi
muzimbabwe yetiri inoi ndisu tega vatanga kuita chiitiko ichocho hatina kude kuedza kuita zvisiri pamutemo tisu tega takwanisa kunge tichiita zvinhu zviri pamutemo and zvaitwa acknowledged ngeparliament saka tinofungidzira kuti weare in the right direction
mune zvimwe here zvamuri kuita kunze kwepetition yamakatumira kuparamendi iyoyo
hatisi kuzogumira ipapo chete papetition iyoyo tinotarisira kuti vachiita nyaya dzavo idzodzo isusu taseta mamissions kunamibia kuwindhoek taseta mamissions kusouth africa cape town durban pretoria mpumalanga then toenda kuzambia kulusaka beira nemaputo mozambique kuti vanhu vatange kuitwa documented vari kudiaspora kuti vazenge vachitarisa the quantum yevanhu vanoda that assistance yekuvhota kuzimbabwe
ko vanhu vari kumhiri kwemakungwa kwakaitawo sekuamerica nekunana britain uku zvii zvamuri kuvaitirawo panyaya iyoyo
tiri kuti mazuva mashomanana ari kuteera ivo tichaseta zvakare mamissions edu ikoko kuti tinge tichinyatsoziva kuti munhu wese kana ari kucanada ari kuaustralia ari kunorway ari kugermany tinge tichiziva dzenamba yemazimbabweans vari ikoko toona kuti kana tati zvatanga tovabatsira sei nekukurudzira kuti vange vachienda kumacenders anoitwa registration kuti vangezonge vachikwanisa kuregista pamwe chete nekuzovhotawo kana zvichinge zvaramba izvozvo totarisawo zvakare apossible way yekuti tinge tichiita amass repatriation yekuti vauye kuzovhota kuzimbabwe
takanzwa hurumende ichitaura kuti yanga isingakwanisi kuti vanhu vari kunze kwenyika vange vachivhota nenyaya yekushayikwa kwemari yekuti vaite izvi munozoona paine chachinja here
zvitori hedu sevanhu vari serious panyaya yemari because kunewo maactivities akawanda ivanoitoita kunze kwenyika ikoko anoda even more money than iyo yeregistration but isusu sebato repatriotic zimbabweans kana vakaramba vachiitedza nziyo yavo yekuti havana mari isusu tichaita mobilize maresources kuti titi vanhu vese vari kunze kwenyika vanode kuekuregistre kuvhota vakwanise kuuya kuzoregistre kuvhota musi wekuvhota vakwanise kuuya kuzovhota futi saka isusu sebato weare mobilizing maresources towards that project and will make sure kuti taita achieve that vanhu vachazobvuma vachaona mukana wekuye kundovhota zvichitungamirwa ngepatriotic zimbabweans